manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wesvondo chikunguru 25/2021 makateerera ku studio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC nchiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti vanhu makumi masere nevapfumbamwe kana kuti 89 vakafa nechirwere cheCOVID-19 zvekuti vafa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira gore rapera vadarike zviuru zvitatu. Ongororo yakaitwa nebazi rezveutano inoti vanhu vakawanda vari kufa neCOVID-19 pari zvino havana kubayiwa nhomba. Tine hurukuro na Dr. Enoch Maida. Gurukota rezvema industry, Dr. Zekai Nzenza, vanoti pane mukana wakakura wekuti Zimbabwe itengese michero yayo kunze. Ii ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti nezuro vanhu makumi masere nepfumbamwe kana kuti 89 vakafa nechirwere cheCOVID-19 zvasiya uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira gore rapera vave zviuru zvitatu nemakumi mashanu kana kuti 3050. Vanhu mazana mana nemakumi matanhatu nevaviri kana kuti 462 vakafa nechirwere ichi mumazuva mana apfuura. Unowa uwandu umwe chete wevanhu vakafa nechirwere ichi svondo rapera munguva imwe cheteyo. Izvi zviri kureva kuti mumavhiki maviri adarika chete vanhu mazana mapfumbamwe nemakumi maviri nevana kana kuti 924 vafa nechirwere cheCOVID-19. Vanhu chiuru chimwe chete nemazana mashanu nemakumi mapfumbamwe nemumwe kana kuti 1591 vakabatwa nechirwere ichi nezuro. Izvi zvasiya vanhu vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira vave zviuru makumi mapfumbamwe nemanomwe ane mazana maviri nemakumi manomwe nemanomwe kana kuti 1591. Vanhu chiuru chimwe chete nemazana matanhatu nemakumi mana nevaviri kana kuti 1642 vakapora zvasiya vapora vave zviuru makumi matanhatu nemana nemazana matanhatu nemakumi maviri nevasere kana kuti 64628. Vanhu vachiri kurwara zviuru makumi maviri nemapfumbamwe zvine mazana mashanu nemakumi mapfumbamwe nemapfumbamwe kana kuti 29599. Zvichakadaro bazi rezveutano rinoti vanhu miriyoni imwe chete nezviuru mazana mana nemakumi matatu nemasere nemakumi mapfumbamwe kana kuti 1,438,890 vabayiwa nhomba kekutanga. Vanhu vabayiwa nhomba kechipiri sezviri kukurudzirwa vasvika zviuru mazana matanhatu nemakumi manomwe nechimwe zvine zana nemakumi mashanu nemashanu kana kuti 671,155. Vanhu vachiri kurwara zviuru makumi maviri nemapfumbamwe zvine mazana mashanu nemakumi mapfumbamwe nemapfumbamwe kana kuti 29,599. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira zvakanyanya. Vachitaura nebepa nhau reSunday Mail, mukuru anoona nezvekurwisa denda reCOVID-19 muhofisi yemutungamiri wenyika Dr. Agnes Mahomva vaudza bepa nhau reSunday Mail kuti vanhu vari kufa neCOVID-19 vanodarika zvika mumakumi masere nevasere kubva muzana kana kuti 88.9% vanhu vasina kubayiwa nhomba yeCOVID-19. Vati pane vakafa ava vanhu vanodarika zvikamu zvitatu kubva muzana kana kuti 3.4% ndivo vainge vabayiwa nhomba kekutanga. Uye vatiwo vanhu vanodarika zvikamu zviviri kubva muzana kana kuti 2.9% ndivo vainge vabayiwa nhomba dzose mbiri. Nyanzvi munyaya dzezveutano uye vaimbotungamira chipatara chechitungwiza Dr. Enoch Maida vanoti vanhu havafaniri kutya kubayiwa nhomba uye zviri pachena kuti dziri kushanda.
Mavaksini ose ariko mavaksini ari kushandiswa munyika ino yeZimbabwe sezvamareva Sinopharm, Sinovac anobva kuChina, Sputnik inobva kuRussia nekovaksini inobva kuIndia. Ese iwayo mavaksini akaongororwa akapiwa tendero yokushandisiwa yokubayiwa vanhu neWorld Health Organization inova iyo sangano guru rezveutano pasi rose. Saka kazhinji kana apfuura achitenderwa saizvo zvinoreva kuti aonekwa kushanda kwao.
Nomba idzi kana kuti mavaksini dzinobatsira chii chaizvo Dr. Maida?
Mavaksini sezvatakambogara tichitaura anobatsira kuti nyange ukabatwa neutachiona hweCovid asi hauzorwarisi naho. Ungangova wakanzi unune utachiona asi haunyanyi kurwara kana kuita masymptom anotoita kuti ufanire kuti uadmitwe muhospitari. Saka kazhinji kazhinji nyaya yekuti unozoadmitwa muhospitari, nyaya yekuzoita macomplications akawanda nokuda kweutachiona hweCovid-19 nenyaya yokutofa kuti upenyu urasikirwe noupenyu nokuda kweutachiona hweCovid-19 haiwanzoonekwa kuna vanhu vanenge vakabayiwa mavaksini aya sezvakatarwa. Kazhinji vanhu vanotarisirwa kuti anobayiwa rokutanga kana akwapera mavhiki matatu kana mana obayiwa rechipiri inoyatoti booster shot. Saka vanhu pagara paine kurudziro kubva munana April kuti vanhu ngavabayiwe kubva muna March mavaksini ari kuuya, asi vanhu vakatanga vachiratidza kusanyanya kuda kunobayiwa.
Iko zvino zvamira sei?
Iko zvino vanhu vakuona kuti kubayiwa ndo nzira huru iri kutarisirwa kuti ingabatsira kuti vanhu vasakurumidza kubatwa neutachiona hweCovid-19 uye nyange vakabatwa nahwo asi vasaita macomplications yeutano kana kutofa nokuda kweCovid-19. Saka nyaya iyoyo ndokushanda kwevaksini. Muchaona nyangwe pasi rose nyangwe mavaksini edzimwe mhando ari kune dzimwe nyika, vana Pfizer, vana Moderna zvichienda zvakadero, vana Johnson and Johnson, vese vavanongoshanda nenzira imwe chete iyoyo.
Zvinoreva here kuti ukabayiwa nhomba hauchabatire chirwere?
Vaksini haidziviriri kuti usabatwa neutachiona hweCovid. Inokudzivirira kwepesendeji yakakura, asi unokwanisa kuti dzimwe nhambo wabatwa neutachiona ihwohwo asi usiri kuzviziva kana kurwara nyangwe nokuda kweutachiona hweCovid-19. Saka vanhu havafani kuti kana ndisina kubayiwa ndakasiyanei nouya abayiwa, nokuti munenge makatosiyana. Iwo ukabatwa neutachiona hweCovid-19 usina kubayiwa une pesendeji yakakura yokuti urware neutachiona hweCovid-19 pinda muchipatara nokuda kwaizvozvo kana kufa.
Vaimbotungamira chipatara chechitungwiza Dr. Enoch Maida vachitaura vari parunare muHarare. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti varimi vemuZimbabwe vane mukana mukuru wekusimudzira upenyu hwavo uye kuunza mari yekunze yakawanda vakasimudzira mabasa avo sezvo paine mukana wekuti nyika dzekunze dzakawanda dziri kuda zvirimwa zvinosanganisira muchero kubva kuZimbabwe. Gurukota rinoona nezvemaindustry Dr. Sekai Nzenza vanoti nyika dzekunze dzakaita seRussia dziri kuda michero yemuZimbabwe vachiti panoda kurukwa mazano ekuti zvingaitwe sei kuti michero isvikeko isati yaora. Dr. Nzenza vakatungamira chikwata chevemabhizimisi kuRussia kumusika wekutengeserana masvondo adarika. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Tiriko kuRussia takazoona zvemamwe makambani atakagara navo pasi. Aya makambani akanga aine chinangwa chekuti vataure neveZimTrade. Pakatoitwa chibvumirano chekuti maorange ari kuenda kuRussia iye zvino achawedzerwa zvikuru kuti akawanda aende kuRussia. Zvakadaro futi vakati vanodowo kuzopota vachitenga mablueberries edu anonaka zvikuru mablueberry anobva muno muZimbabwe. Vagoda maavocado, vagoda mango, vagoda zvese zvizhinji fanika even mapineapple kuti apote achienda ikoko kuRussia. Dambudziko ringavepo ndirekuti kuRussia kure.
Mungatsanangura zvinounza dambudziko reizvi.
Toti muri kuda kuendesa mablueberries kana peas kuRussia. Kana dzosvikako pamwe dzinenge dzisina kuita zvakanaka. Asi zvakadaro dzinokwanisa kufurizwa. Saka imwe nyaya yatisina kunyatsopedzisa ndiye kuti zvimwe zvinokurumidza kuora izvi zvingasvike sei kuRussia asi zvine maitiro. Saka rwendo rwandakaita kuRussia ndichienda nevakuru vakuru vemuindustry rwakatifadza zvikuru nekuti tanga tiri kuzadzikisa kutumwa kwatakaitwa naPresident vedu vamunangagwa kuti tasvika nguva yekusimudzira industry yedu. Pakusimudzira industry tinoda kuita ushamwari nevekunze. Saka paushamwari hwedu neRussia tinoda kuusimbaradza. Ndiko kufamba kwandakaita. Tiri kutarisira zvikuru kuti ivo vekuRussia vachazouya kuno vachizoona president vedu kuti tisimbaradze ukama hwatinavo navo.
Gurukota rinoona nezvemaindustry Dr. Sekai Nzenza vari parunare muHarare. Zvichakadaro, imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vanoti ivo nevamwe vaparura chirongwa chekusimudzira varimi kuti vakwanise kutengesa zvirimwa zvavo kunze vosimudzira upenyu hwavo. Ko, izvi zvinokwanisika sei? Tabvunza muzvinafundo Mugano.
Ndiri kutungamirira kambani inonzi Africa Economic Development Strategies. Ndini executive director awekambani iyi.
Ndezvipi zvirongwa zvamuri kuita pari zvino?
Paprogram yatinayo right now, tine program inonzi Livelihoods and Export Aided Program.
Chirongwa cheichi?
Tingati chirongwa chiri kubatsira vanhu vari mumacommunity kuti vakwanise kuwana pundutso kubudikidza nekurima zvirimwa zviri muhorticultural sector zvakaita semaonions, mabutternuts, matomatoes nebeans nepeas. Zvinotengeswa kunze kwenyika tichivabatsira kuti zviende kunze kwenyika. Imwe programa iri kufambidzana pamwe chete neprogramu yeLEAP ndeye Community Based Health Financing Program. Saka isusu zvatinoita ndezvekuti vanhu vari paprogramu pedu vanokwanisa kunge vachizowana access to health, vakukwanisa kuenda kunorapwa pachena.
Ndiani ani vamuri kushanda navo pari zvino?
Pane mubatanidzwa wemakambani matatu anosanganisira isusu veAfrica Economic Development Strategies, Durban University of Technology iri kuSouth Africa uko, CareNet Africa Limited. Saka tiri kubatana pachinhu chimwe chete ichochi chekubatsira vanhu kuti varime mahorticultural produce. Kutaura pari zvino tine pilot program yatinayo iri kuCashel Valley kwaMutambara uko, vanhu vakatorima maonion kutaura pari zvino nekunyanyadza. Tinovapa zvese zvavanoda, mainputs ese nemaagronomist vaya vana mazvikokota vanoziva nezvekuongorora nekubatsira kuti varimi varime zvakanaka. Tinotova employer voshanda navo nemacommunity development officers anonga ari paground.
Zvii zvamunenge muchitarisira kuzoita apa kana kuitira ivo varimi vacho?
Tinotarisira kuti kana tarima chirimwa ichi tinocreate market yemafarmers, toendesa kumamarkets emuno muZimbabwe, mumasupermarkets nemakambani, toendesa futi kunze kwenyika. Saka tiri pakutanga, asi tine vimbo yekuti panozopera gore ra2021 chagara pasi sevatungamiriri veprogramu tochiona kuti ndezvipi zvitadzidza papilot yeprogramu iyi kuti tikwanise kuchiwandutsa kuti tibate mapazi akati wandei eZimbabwe neAfrica. Vanhu vangada kuziva kuti muna August tiri kunoparura chirongwa ichi kuPeter Maritzburg kuSouth Africa nekuti iAfrican program.
Tokuzivai muri muzvinafundo muchimbodzidzisa muzvikoro umo muchishandira mabhodhi akasiyana siyana, sei mazofunga kuita zvamakuita zvipari zvino?
Takatora danho iri kuti kwanise kubatsira vanhu mumacommunity nekuti takaona kuti kutaura kwega tichipa advice kuhurumende tisinawo chatinoita neruzivo rwatwanaro rwekuenda kuchikoro, dzimwe dzenguva tiri kuregerera vanhu. Saka tinofunga kuti Mwari akatitendera tinokwanisa kuunza pundutso neshanduko mumamisha, vanhu vachizokwanisa kunge vachizogararama upenyu hwakareba, tichikwanisa kudzinga nhamo, vanhu vachikwanisa kutenga midziyo yakaita semombe nembudzi nekuvaka dzimba dzakatarisika. Saka tini iprogramu yedu iyi haina lifetime yekuti tiri kuti ichapera in 3 years. Tinoda kuitora seprogramu ichagara iripo kusvika nharini kana Mwari akatendera. Tinotenda.
Ko, vanenge vachida kukubatai vanokuwanai kupi muzvinafundo Mugano?
Ndoda kutibata vanoenda pawebsite yedu inoti www.aedsafrica.com, aedsafrica.com. Neland number iripo yakati +263 242 00 6570. Tatenda.
nyanzvi munyadzi zveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vari parunare kwaMutare. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika yeAmerica vaLloyd Austin, avo vanga vachishanya kudunhu reTexas rine mauto akawandisa enyika yavo, vanoti dunhu iri rakakosha zvikuru mukudzidzisa mauto zvehondo sezvo richinetsa kugara nemamiriro ekunze. Vanoti izvi zvinopa kuti mauto agara akagadzirira kurwa hondo chero munyika ipi zvayo, kunyangwe masango anotyisa. VaAustin vatiwo America iri kusimbaradza mauto ayo ichitarisawo zviri kuitwa neChina neRussia. China nhasi yamisa kufamba kwezvitima nendege nekuvhara mabhizimisi ose mupotuo mudunhu reZhejiang mushure mekunge mafashamu emvura neditu mpengo remhepo kana kuti typhoon inonzi Infa yaparadza misha yakawanda. Vanhu makumi mashanu nevasere vanonzi vafa uye vamwanu vanosvika miriyoni imwe chete vanonzi vaenda muupoteri. Iko zvino tochienda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai mhuri yeZimbabwe, ndinomugamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tiri kuChipinge tine hurukuro navalikani muvhamba wechidiki ari nyanzvi munyaya dzekupararira kwechirwere cheCOVID-19. Vamuvhamba, ndinomugamuchirai muchirongwa, tiri kubata nyaya yekuparara kweCOVID-19 munyika. Tipeiwo maondoreni.
Right, good evening Mike. Nyaya yevanhu hwevanhu vari kubatwa nekufane chirwere choCovid iyi nyaya inotisuruvisa kunyanyanya takatarisa munguva yatiri ino. The times panofa a breadwinner. Zvinhu zvinorema kuti munhu atange kusumuka kana vachidiki. Saka nyaya iyi nyaya inotirwadza zvikuru kwazvo. Dai vanhu vakwanisawo kuteerera kutaura kwazvinoita maredio, kutaura kunoita veutano ministry nekudzidzisa kwatinoitawo nekudzidziswa kwavanoitwa nevamwe, vakwanisa kuzvigamuchira vachishandisa izvozvo kuti vazvidzivirire, kupfeka maski, kuita social distance, kusanitiza nguva dzose uyezve kusaungana, nekuti pamarufu poitawo social distance. Muchiona kuti fuwa padei tiri panhamo dzekutaura kwakaita hurumende 230 parufu, vanhu vozama kutevedzera vasaungana. Ndofunga ndo zvimwe zvingatibatsira.
Nyanzvi munyaya dzeutano dzinoti chirwere ichi chiri kunyanya kupararira kumaruwa. Tipeiwo maondorenyu.
Ichokwadi ichocho Mike, zvinhu zviri kufamba zvakaipa and then the pace yairi kutravhela nayo yakanyanyisa, and I think is because of the information gap riripo between the rural people and those vamwe vanenge vari kuma urban areas, urban centers, and I think nenyaya enforcement yelockdown inosiyanawo. Saka ndo zvimwe nyaya dzinoita tichinyanya kupararira chirwere ichi. Izvi zvakatasawo kumaruwa kunoku, vanhu vashoma vanoremekedza mutemo yakanangana nekudzivirira kutekeshera kweCOVID-19. Vazhinji vacho vanogona kuvaona vapfeka mamask nekuti vakupinda mutownship. Umwe vanotarisa kuti vanogona kusangana nemapurisa, umwe vanotarisa kuti vanogona kusangana nemasoja, ndio mumwe anopfeka mamask. When they are at home, kashoma kuona vanhu vakadini vakapfeka mamask. Saka izvi zvinotoratidza kuti kutevedzera chaiko chaiko zvinhu zvinoita tidzivirire COVID kumaruwa zvichiri kure. Asi vamwe vanhu vavakuzvinzwisisawo nekuburikidza nekudzidziswa nekuburikidza nekugamuchira nekuburikidza nekuona vanodzidzisa vacho vakapfekawo. Kati unodzidzisa wacho hauna kupfeka, waunodzidzisa wacho hapana paanokwanisa kutora zvaanenge uchitaura. Saka zvinhu zviri kuitika zvakawanda Mai.
Nemaondero enyu, zvii zvingaitwa nevechidiki mukubatsira Zimbabwe mukurwisana nedenda iri?
I think sevechidiki we have a bigger role to play. Isu kunoku kutoti kwai mufana watembeka. Wati mufana watembeka, afana echidiki atoti afana atembeka. Ufana kuti ukachituma chinokasa kurumba. Saka tikuti sevechidiki dai takwanisawo kuti panotaura hurumende tisinokwanisa kutaurirawo vabereki munharaunda, tisinokwanisa kutaurirawo namai, vana baba, vanhu vakuru, nekuti pamwe panotaurwa nechirungu paya isi tisinokwanisawo muchirimi rwamai. Tovaudza kuti zvakadai zvakadai zvakadai. Dai tikwanisawo isu sevechidiki kukwanisa kuita clarify on the myths dzakauya before vasini yauya, kuti vanhu vakwanise kutambira kubayiwa injection iyo tatasiva kuti pamwe nekuti unenge wakabayiwa hatizoitima mild symptoms, therefore we reduce the mortality rate yevanhu vanenge vachifa necovid-19. alike izvezvi unotongoona kuti vanhu vari chiri kutya kubayiwa vamwe vava kuda asi vamwe vachiri kutya vane a lot of questions saka tiri kuti nevechisere chidiki isusu sekutaurwa hurumende tisu tinokwanisa kutumika tisu tinokwanisa kuti mashoko ataurwa hurumende tomatora tichidzwa vabereki vedu tichidzwa nharaunda yedu saka ndiri kuti sere chidiki we have a bigger role that we have to play in our communities
aiwa nguva ndiyo yadyikanana vamuvhamba petai hurukuru yedu nokukanda mashoko enyu kupedzisira
ndinoti vechidiki dai taikwanisawo kuteerera nekutevedzera zvinotaurwa nehurumende zvinotaurwa neWorld Health Organization dai taikwanisawo kuteerera kukurudziro dzatinopiwa dzekunobayirwa taenda tanobayirwa injection yedu yecovid kuzvidzivirira nekuzvichengetedza sevechidiki ngatione kuti tiri pamberi kukuita lead in community development tisu vadiki zvavanoonekwa vachiita lead munyaya dzine zveutano dzinoita kuti budiriro ibudirire munharaunda saka ndiyo mashoko andinawo kune vechidiki varasi
aiwa muri yeZimbabwe regai titore mukana uyu mukutenda valikani muvhamba nekupinda muchirongwa nguva ndiyo yadyikanana tosangana zvekare pachirongwa chelive talk at the connection nemusi wechipiri anokoneka ine mufaro ndini wenyu Maikove muri yeZimbabwe bye bye
tinotenda zvikuru Mike iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum
Yesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu munodi pasi
vatereri ndini Tanonoka Wande ndichikuchingamidzai mune chimwe zvechirongwa chezvechitendero nasi ngatinzwei umwe mubvunzo
dzinoitwa Clever Chokuda da kubvunza kuti nganga tingati vanoshanda semwe yechina here because tinozwa vezvitendero kazhinji vanotuka nyanga vachiti vanoshandiswa ngemwe yakaipa saka tomboti munhu anopenga kurwara ngepfungwa kana angaende pang'anga ondorapwa obva anaka haachapengi tingati mweya yechina here iyi kana tinenge teitongotukawo zvedu chivanhu chedu asi chichitibatsira dzimwe nguva ndokumbirawo kubatsirwa apapo kana ndiro isusu kwatakakurira iyo kumakanyi iyo unokwanisa kuti hai worumwa ngenyoka zvipatara zviri kure asi ng'anga iri pasinde wotorumbepo pang'anga paya yotondotse miti dzeinotsa yokupa wotopona saka ndibatsireiwo kuti tingati chimwe yakaipa here inenge yandibetsera
kutibatsira nemubvunzo uyu tabata Reverend Oliver Mandisodza
ndinokwasai mose vadiva vateereri Leviticus 19:26-31 inotaura kuti musaita mazango kana kutenda masvikiro musava nehanya namasvikiro kana kusvibiswa nawo ndini Jehovha Mwari venyu shoko raMwari rinotiyambira zvakare Deuteronomy 18:19-11 musadzidza kutevera zvinonyangadza zvendudzi idzo hapafanirwi kuwanikwa munhu unotenda mashura unoita mazango anoroya anoita un'anga anouka anobvunza vakafa mukaona shoko raMwari rinobva ratibudisira pachena kuti n'anga hadzisiri paurongwa hwaMwari
n'anga dzine simba here
n'anga dzine simba rokuita maminana mapipi Exodus 7:11 inotaura kuti Mozisi aita minana yakaita Faro akadanonga vakachenjera navaroyi naivowo idzo n'anga dzeIjipita vakaita saizvozvo neuroyi hwavo simba rokusenzeswa nen'anga dzeIjipiti isa masimba ane chipita neuroyi zvoreva kuti kunyange zvazvo zvichiita zvakanaka sezvakanaka asi kuna Mwari hazvisi zvinhu zvinotambirika
mungatsigira zvamataura nemashoko ari mubhaibheri here
tinoona Daniel chapter 5:11 Daniel unoiswa mukuru pamusoro peva vakachenjera peng'anga nevafemberi kuratidza kuti Nabuchadnezar waifanirwa kuzva kuti kuna Mwari mumwe chete unofanirwa kunamatwa
kana takatarisa n'anga mashoko aya anorevei
zvoreva kuti n'anga dziriko asi dziri pasi pesimba raMwari dziri pasi pezvinotarisirwa naMwari kuti tirarame tichiita Exodus 22:18 nobva yataura kuti usarega muroyi achirarama kana kuti usarega uroyi huchirarama usarega un'anga huchiitwa kune vekwako kazhinji kwacho tinoona zvichiunza kupesana tinoona zvichiunza matambudziko mukurarama kwevanhu.
Izvi zvinosiya ng'anga dziri papi nai mufundisi Mandisodza?
Jesu Kristu ndiye chiedza chenyika. John 3:19-21 vaitaura kuti chiedza chakauya panyika, asi vanhu vakada rima kupfuura chiedza nokuti mabasa avo akange akaipa. Vose vanoita zvakaipa vanovenga chiedza, havauyi pachiedza kuti mabasa avo arege kubudiswa pachina.
Munoti kumuteereri uyu Kleva chokuda abvunza mubvunzo uyu?
Mudikani, inguva ino yekuti uchenge wabatsirwa pakupenga kana kuti warungwa nenyoka semenza sayapiwa, izvozvo zvakanaka zvaitwa munguva yazvo nezviripo nechimiro chiripo. Wakaona zvakanaka kuti tirarame tisina hung'anga pakati pedu, tisina uroyi, nekuti zvaizokanganisa mugariro wedu. Ando mafungiro andinawo, ndinovimba Mwari wachakubatsirai nekuzarura nekuramba wachitipa kana yekukurukura mazvita. Mwari wakuitirei zvakanaka.
Tinotenda Reverend Oliver Mandisodza netsananguro yavatipa. Vateereri nemashoko iwayo, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Kana muine mibvunzo kana zvamunoda kutsanangurira vamwe vateereri vezvechitendero, nyorai kana kutumira mazwi enyu kuWhatsApp namba dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti musare henyu zvakanaka.
Tinotenda Tanonoka Wande, uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Munhau dzemitambo, vatambi vemuZimbabwe vanoti Donata Katai naPeter Purcell Gilpin vabuda mukurwira menduru makundano e2020 Olympic Games ayo ari kuitirwa kuTokyo, Japan. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Motuhini Katai naGilpin werowing vabuda murwendo rwemendoro urwu mushure mekutadza kusvika masemifinari emakundano avo umo munorwirwa menduru. Muteveri wemitambo munyika Mudzvare Nyaradzai munosiya mberi vanoti Gilpin naKatai vaiita nepese pavanogona, pachitariswa kuti mitambo yerowing nekutuhwina haina kunyanya kusimba muZimbabwe.
Tichitarisa mitambo yevana ava munyika munomu, tikatarisa uye nezera ravo vana ava vachiri vadiki, vana avaita zvinhu zvatatisingambotarisiri munyika muno, ramangwana tikavapa rutsigiro rwakwana vanotiunzira mamedals.
Katai aita nepese paanogona ndokukunda mumujawo wake ari pamberi paPatel Mane wekuIndia naKimberly Ince wekuGranada, asi nguva yaatora kupedza mujau uyu yatadza kumutendera kuenderera mberi nemakundano. Vatambi vanopedza nenguva dzinofadza pamijawo yese inoitwa ndivo vanoenda kumasemifinari, asi nguva dzeminiti imwe chete nemasekondi maviri yaKatai yaenda pasi pasi pevamwe vatambi vasiyiwa mune mimwe mijawo. Kokundikana uku kwateverawo kwaPeter Purcell Gilpin, uyo apedza ari pachinhano chechitanhatu uyezve chekugumisira mumujawo wezvikepe wemakota fainari. Mutambi wemuZimbabwe uyu anga amira zvakasimba mushure mekukunda vatambi vese mugungano rerepechage iro anga apinda, asi zvinhu zvadzoti omei makota fainari umo apedza ari pachinzvimbo chekugumisira pavatambi vanomwe. Gilpin naKatai vari pavatambi vashanu kusanganisira Scott Vincent, Ngoni Makusha naPeter Wetzler vari kumirira Zimbabwe kumakundano emitambo epasi rese aya. Pakapedzisira Zimbabwe kuenda kumakundano aya muna 2016, vatambi vemuno vakadzoka vasina menduru kana imwe chete zvayo. Kunyange vatambi vemuZimbabwe ava vakundikana, vakawanda muAfrica vari kupemberera kutora menduru yegoridhe mukutuhwina kwaita Ahmad Hafinou wekuTunisia makwikwi e400 meter freestyle. Kosvika pari zvino, ndiyo chete menduru yawanikwa nenyika yemuAfrica makwikwi aya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, Ndini Michael Kariati.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Bazi rezveutano rinoti nezuro vanhu makumi masere nemapfumbamwe vakafa nechirwere cheCOVID-19 zvapa kuti vafa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira gore rapera vadarike zviuru zvitatu. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soko isika tisenda baku VOA.